vamwe vagari munzvimbo dzakaita sekune mamwa chikarudzo gutu tichiita zvaka nemwenezi vanoti dzara yakakonzerwa nekusanaya zvakanaka gore rino nerapera vahenry makusha vemunirani rekwachikutuva kune mamwa vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munharaunda mavo
muward 7 nzara yavafunya chisero vanhu havana kukohwa zvakanaka gore rapera saka iko zvino vanhu vari kutongova vanga vachirarama nemamengo nemazhanje zvino mazhanje anga asina kuberekawo zvakanaka saka mengo dzakutokuva isu hatina kumboona kana madhona gore rese kumbiro chedu ndechekuti dai kuchiwanikwawo madhona anogona kuuyawo kuzobatsira vanhu nekuti nzara yafunya chisero mumwe munhu achatokwanisi kana kudya sadza pazuva kungorarama nekungotsvagawo zvimuchero michero izvezvi vana vari kuenda kuchikoro vari kungoenda nenzara vari kutowanawo zvisadza kuchikoro asi zvokwadi nzara yafunya chisero muward 7 chibage chokutenga shuwa chibage hakuchina kwachichatengwa vanhu vakutongoti vakakwanisawo kupinda mutauni unomira mumaraini vachitsvaka zvupa asi upfu hwacho shuwa hakukwani kutenga mari vanhu havana kumusha upfu kunenge kuchiita $100
vanhu vakawanda vakataura nestudio 7 vanoti nzara iyi iri kuwedzerwa nekuoma kweupenyu sezvo mitengo yezvekudya muzvitoro iri kukwira zuva nezuva kunyange hazvo munyika musina mabasa kana mari icho havo aimboraramisa vamwe bhagidhi rechibage munzvimbo dzakaita sekwagutu kune mamwa zvaka nekwachivi riri kuita zana remadhora emunyika apo marita maviri ebhotoro remafuta ekubikisa richiita madhora makumi matanhatu makirogiramu maviri eshuga achiitawo madhora makumi mana makirogiramu maviri emunyu achiita madhora makumi maviri emadhora emuzimbabwe mitemo iyi vagari vekumaruwa vakawanda vanoti havaigoni sezvo vasingaendi kumabasa valoid mufudze vekuchisheche kwagutu vanoti nzara nenhamo zvavasungambira dzakondo uye vapedza kutengesa zvipfuwo kuti vararame
dambudziko guru ratikusangana naro inyaya yenzara sezvo tese tichiziva kuti gore rapera vanhu havana kunge vanatsa kukohwa zvakakwana nekuda kwemvura zhinji yakanaya yecyclone idai vanhu vari kusangana zvine matambudziko ekukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro vabereki vapedza zvipfuwo zvavo nemudziyo yakasiyana-siyana vachitengesa kuita kuti vawane mari yekutenga chikafu vapedza zvipfuwo zvakaita sembudzi makwai huku nemombe vachitengesazve kuti vawane mari yekutenga mbeu mari yekutenga fertilizer nemari yekutenga zvakasiyana-siyana zvekushandisa nekutengesawo futi zvipfuwo kuti vawane mari yekuendesa vana kuzvikoro
mudhorobha zvinhu gore rino hazvinawo kumira zvakanaka sezvo vanhu vasina chekubata izvi zvapa kuti kekutanga munhoroondo yavo vewfp vatange kupa vanhu chikafu mumaguta amai sofia gumbo vanogara mumusha werunyararo west vanotsanangura mamiriro akaita zvinhu
nzara yavamo nokuti draught kana yasvika uko kumamusha zvinoafekta nesuwo kunoko mukatoona izvozvi kana hupfu chaihwo chaihwo huri kunetsa hupfu hwakabuda kana maokei umwe vanhu vari kumira qe yehupfu yekuti vavane hupfu hwakachipa hunenge uri kuma$60-$70 ukangoushayiwa ipapo vakutoenda kublack market ya$200 samuona kuti zvinhu zvakunetsa kuti vanhu vagare vakaguta kana nzara vanhu vakutorova 001 kuti masikati vanhu vanoswera nenzara makuseni anongorovawo tiyoyo ndo yaakuswera unai ozosangana nesadza ka1 manheru nokuda kwekuti maprizes acho ezvikafu akwira kunyange nyama yakuita $80 kg saka pakangooma zvapo
vamwe vagari vemudunhu remasvingo vakaita savadeson gonese vemurani nekwamakonese kwagutu vanoti kunyange hazvo hurumende iri kuedza kuvabatsira nechikafu kubudikidza nebazi rezvemagariro evanhu chikafu ichi hachisi kukwana nekuti chishoma apawo masangano akazvimirira oga akaita sewfp haasi kubatsira matunhu ose mumasvingo izvo zviri kusiya vamwe vari panyanga dzamushore hurumende iri kupa saga rimwe chete re50 kg rechibage pamhuri iro riri kunzi harikwani sezvo vagari vachiti mimwemedze havapiwi kune dzimwe nzvimbo dzavari kubatsira vewfp vanopa makirogiramu 10 echibage kana ufu pamunhu wega wega mumhuri uye bhotoro remafuta nenyemba pamwe nemunyu izvo zvinonzi zviri nani asi havasi kupa munzvimbo dzose mudunhu remasvingo mudzviti mukuru wedunhu remasvingo vafungaimbetsa vanoti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vanoda rubatsiro kusvika kumwedzi wakubvumbi
ya muno mumasvingo we are expecting roughly about 1 million people vachada rubatsiro rwechikafu pa peak period. Peak period yedu inotanga muno muna January kusvika muna April. Wekure rino nekuti wa chikafu chinonga chisati chaipa chawakarima kore rino ndechegore rapera chinonga chapera mumadura. Saka tinotarisira kuti ndonguva iri most critical vanhu vedu vari kumareserva kana neimwe muno mutaundi.
Vambesa vanoti hurumende pamwe chete nemasangano akazvimirira ave kuwedzera uwandu hwechikafu chiri kupiwa vanhu kumaruwa.
Takadari kutarisana nemaprograms ehurumende. Programu iri social welfare iri kuendera mberi. Tiri kutarisira kuti pachaitwa increase yevanhu vanga vari kupiwa chikafu. Kubva muna vanhu vanga vari kupiwa chikafu muna December chatarisira kuti increase ichaitwa muno muna January munomu kuchienda for the next 3 months. Zvakare World Food Program muno mumasvingo yanga iri kuita about 5 districts chete yakutoincreasa namba kutoita mumadistricts ese ari 7 wachipa food assistance pikita yanga isiri kubatsirwa nendufu nekutu zato includo.
Vamwe vabereki vanoti nenyaya yenzara iri munzvimbo dzavo vave kudya kamwe pazuva, vamwe vachipedza zuva rose vasina kana kudya. Vamwe vanoti utano hwavo hwadzikira nekuda kwenzara uye zvikaramba zvakadai vanogona kurasikirwa neupenyu. Amai Sandra Svanda vekwaise Mugabe vanoti munzvimbo mavo vari kuziya nenzara asi vane chikoro vari nani sezvo vachipiwa chikafu kuchikoro uko kwaanobva vakaguta.
Ichokwadi kuno kwaise Mugabe takuvara nezhara. Matura edu haasisina chinhu, chibagwe hatisisina, upfu hunodhura kuzvitoro kuti titenge. Vana vedu vanotoponeswa nekudya kuchikoro kwavane vachibigwa mungai nesadza. Ndezvasirizvo izvozvo vana vedu vasingamboendi kuzvikoro nekuda kwezhara yatinayo.
Vana muzvikoro zvakasiyana siyana mumaruwa vari kubikirwa sadza pamwe nemangai pasi pechirongwa chehurumende. Madhishi akawanda kusanganisira Ishe Mazuru vamunhikwi mukandatsama vekwagutu vanoti nzara yaonesa vanhu nhamo uye vari kukumbira hurumende nemamwe masangano akazvimirira kuti awedzere rubatsiro kumaruwa. Vachitaura pamusangano wekuparura zvakabuda mutsvakurudzo yakaitwa nekomishen yeZimbabwe Human Rights Commission yekunetseka kuwana kwemagwaro akaita sezvitupa, magwaro ekuzvarwa nawo neekufambisa, mamwe madzishi akati vanhu vazhinji kumaruwa vari kutadza kuwana chikafu cherubatsiro sezvo vachinzi vauye nawo kuti vakwanise kunyoreswa mazita avo. Ishe Nhema varanganai Bwawanda nekuzaka vakatsinhirawo mashoko aya vachiti zvakaomera vasina magwaro munzvimbo mavo kunyanya madzimai.
Ichokwadi kana munhu asitorina chitupa haawani food aids, saka rinotova zvedambudziko mamiriro azvakaita. Zvatati tarisira futi nezvokuti munhu unonzi akashayiwa chitupa kuti zvizoshayikwa ndimai. Saka ichokwadi chokuti dei vana mai vaongororwa kuti vangabetserwa sei kuti vakwanise kuwana zvitupa izvozvo pasina zvakawanda wanda zvinobvunzwa kuna namai. Kana munhu unongonzi mai ane mwana wake kana ane chingango ana chitupa chake for free kana achingova mugari, vadzokera kundopuwa umbo hwakazara kumadzimambo kuti mugari hwemuno, mwana hwemuno wakaberekwa muno, iyewo rega kubvunzwa zvakawanda wanda. Gwaro ramambo iri rotoita kuti access yekuti munhu munhukadzi awane chitupa chake.
Bazi rezvemagariro evanhu riri kupawo vanhu chikafu asi vamwe vanopikisa vakaita sakanzura weMDC vaWycliffe Matindike veward 34 kwagutu vanoti vatsigiri vavo vari kunyimwa chikafu.
Nyaya huru iri kuno kwagutu. Chikafu chinouya isusu muno muward mandiri sakanzura kuward 34 magutu mampandawana. Chikafu chikauya isusu takachetegwa maappointed councillors. Maappointed councillors aya ndiwo ari kupiwa chikafu achidistributa kuvanhu. Dambudziko ratinaro hombe nderekuti tinonzi imimi makavhotegwa muri vebato rinopikisa. Saka hatina kana access yekunge tichipa vanhu chikafu. Nzara muno magutu mune nzara isingabviri. Vanoripanana pachavo, havasi kutopa vanhu vese, vanhu vazhinji vane nzara.
Taurire we MDC mumasvingo vadire charamba vachiti vatsigiri vavo pamwe nemakanzura avo ari kusarudzwa pachikafu chiri kupiwa vanhu vasina chekubata
zvakabhigita gutu ndingati masvingo province yose tikana mareports kumadistrict yekuti vatsigiri we MDC vari kunyima chikafu nekuti chiya kudistributwa nemakanzura yazvano kwaari kana kwasina varudzora vaya vakaruza vaya vachidistributa vachisiya we MDC vakawin saka vanobva vazongopa chikafu kuvanhu vezvano oga isu vedu vekwangwani zvara pane horongwa yekuti totsvaga nzira dzokutsvaga chikafu chatingapa vanhu vedu kuti vane varimwa vaya vasazofa zvachose
asi mukokeri wevechidiki muzani pf mumasvingo vatalendi majoni varamba mashoko aya vachiti bato ravo haritarise kuti wabuda mumba mani pakugoverwa kwechikafu
vemdc vari kutaura mashoko iwavo they cannot even authenticate mashoko avo because isusu tinotora policy yehurumende yekuti munhu wese it's a right kuti ava anokwanisa kuwana chikafu saka of course that's smearing campaign yavanenge vachiita saizvezvizvi mamps akapiwa rights napresident iri kupiwa vanhu vese vari in need of chikafu because iko zvinoizvi makada kunyatsotarisa nhenge nyika yedu yanga iri for drought and everybody is in need of food saka our government and our party iri kupa chikafu zvakangokwanira nemunhu wese
gurukota rinoona nezvemabasa nemagariro evanhu muzvinafundo poo mavhima vanoti vanhu vose vari kunyimwa chikafu vanofarira kuuya neumbowo hwacho uye hazvikurudzirwe mashoko aya anotsindirwa negurukota rainge rakabata chigaro chavo vari pazororo dr Sekai Nzenza nzara iyi mudunhu remasvingo iri kuurayawo zvipfuwo zvakawanda kusanganisira mombe nemadhongi vakuru mubazi rinoona nezvekuchengetedza nekurapa kwezvipfuwo vanoti mombe dzinodarika zviuru gumi nezvitatu dzakafa mudunhu remasvingo kunyanya kumwenezi nechiredzi madhongi anopfuura chiuru akafawo mudunhu iri nhengo inomirira mwenezi east mudare reparamende vajusby omar vanoti munzvimbo mavo chete mombe dzinopfuura chiuru dzakafa nekushayiwa mafuro nemvura yekunwa vaoma vanotiwo vanhu vanopfuura zviuru gumi nerimwe vanoda rubatsiro rwechikafu munharaunda yavo chete
mumwenezi mamiriro akaita mwenezi vanhu vanoda chikafu mwenezi east chiverenga mahot social welfare inopa 11,908 households akafamba mahot dzose tichipawo vanhu rice takasvitsa rice tiri kuramba chingovapawo zvatinazvo takasvitsawo kuzvipatara yeshuro hospital yakapuwa asi zvandiri kukurudzira ini samp nguva ichiripo ekuti mvura yakanaya iko zvino tikashanda nesimba ndokunga tinokohwa masmall grains pane nguva yekuti ichiripo nguva
vaoma vanotiwo vari kubatsira vagari nechikafu chakaita semupunga hwakabva kuchina kubatsira vanoshupika rimwe dambudziko rawira nyika nderekuti vamwe vanhu nekushaya chekudya vari kudya mombe dzinenge dzafa nezvirwere zvakaita seanthrax munyika yose vanhu makumi masere nevanomwe vakaendeswa kuchipatara mushure mekudya mombe dzine chirwere ichi pavanhu ava makumi maviri nemasere nderekubhikita kumasvingo vanhu vanokurudzirwa kuchera gomba vopisa mombe dzinenge dzafa neanthrax kusvika dzaita dota sezvo mvura yakanonoka kunaya mwaka uno sangano reworld food program riri kutarisira kuti richawedzera uwandu hwevanhu vanoda chikafu mudunhu remasvingo uye matunhu akawanda munyika ndakamirira studio 7 masvingo dini godfrey mutimba